Joshua, chitsauko chemakumi maviri neimwe. Zvino vakuru vedzimba dzamadzibaba avaRevhi vakaenda kumuprista Ereazari nokuna Joshua mwanakomana waNuni nokuvakuru vedzimba dzamadzibaba amarudzi avana vaIsraeri paShiro panyika yeKenani vakati kwavari, Jehovha akarayira kubudikidza naMozisi kuti utipe maguta atingagara namafuro emombe dzedu. Saka sokurayira kwakanga kwaita Jehovha, vaIsraeri vakapa vaRevhi panhaka dzavo maguta anotevera namafuro kubva panhaka yavo. Mugove wokutanga wakapiwa vaKohati mhuri nemhuri. VaRevhi avo vakanga vari zvizvarwa zvaAroni muprista vakagoverwa nemijenya maguta gumi namatatu kubva kumarudzi aJudha, aSimeoni naBhenjamini. Ruzhinji rwezvizvarwa zvaKohati vakagoverwa nemijenya maguta gumi pakati pemhuri dzamarudzi aEfuremu, aDhani nehafu yorudzi rwaManase. Zvizvarwa zvaGerishoni zvakagoverwawo nemijenya maguta gumi namatatu pamhuri dzorudzi rwaIsraeri, rwaAsheri, rwaNafutari nehafu yorudzi rwaManase muBhashani. Zvizvarwa zvaMerari zvakapiwa maguta gumi namaviri kumarudzi aRubheni, Gadhi naZebhuruni, mhuri nemhuri. Saka vaIsraeri vakagovera maguta aya namafuro awo nemijenya kuvaRevhi sezvakanga zvarayirwa naJehovha kubudikidza naMozisi. Kubva pamarudzi avaJudha navaSimeoni vakavapa maguta akarehwa namazita awo pano. Maguta aya akapiwa kuzvizvarwa zvaAroni zvaibva kumhuri yaKohati vari vaRevhi, nokuti ndivo vakatanga kugoverwa nemijenya. Vakavapa Kiriati Abha iro Hebhuroni namafuro akaripoteredza munyika yamakomo yaJudha. Abha ndiye akanga ari tateguru wavaAnaki, asi minda nemisha yakapoteredza guta zvakanga zvapiwa kuna Karebhu mwanakomana waJefune. Saka vakapa zvizvarwa zvomuprista Aroni Hebhuroni, guta routiziro kune anenge apomerwa mhosva yokuponda munhu, Ribhina, Jatiri, Eshitemoa, Horoni, Dhebhiri, Aini, Juta neBheti Shemeshi, pamwe chete namafuro awo, maguta mapfumbamwe kubva pamarudzi maviri aya. Kubva parudzi rwaBhenjamini vakavapa Gibheoni, Gedha, Anatoti neArimoni, pamwe chete namafuro awo, maguta mana. Maguta ose avaprista, izvo zvizvarwa zvaAroni muprista, akanga ari gumi namatatu pamwe chete namafuro awo. Vamwe vose vedzimba dzavaKohati vorudzi rwaRevhi vakagoverwa maguta kurudzi rwaEfuremu munyika yamakomo yaEfuremu. Vakapiwa Shekemu, guta routiziro rouya anopomerwa mhosva yokuuraya munhu, neGezeri, Kibhizaimi neBheti Horoni, pamwe chete namafuro awo, maguta mana. Uyewo kubva parudzi rwaDhani vakapiwazve Eriteki, Gibheoni, Aijaroni neGati Rimoni, pamwe chete namafuro awo, maguta mana. Pakati kuhafu yorudzi rwaManase vakapiwa Taanaki neGati Rimoni, pamwe chete namafuro awo, maguta maviri. Maguta ose aya ari gumi pamwe chete namafuro awo akapiwa kuna vakasara vedzimba dzaKohati. Dzimba dzavaRevhi dzokwaGerishoni dzakapiwa kubva kuhafu yorudzi rwaManase. Gorani muBhashani, guta routiziro rouya anenge apomerwa mhosva, neBhee Eshitara, pamwe chete namafuro awo, maguta maviri. Kubva kurudzi rwaIsakari, Kishioni, Dhabherati, Jarimuti neEni Ganimi, pamwe chete namafuro awo, maguta mana. Kubva kurudzi rwaAsheri, Mishari, Abhudhoni, Herikati neRehobhi, pamwe chete namafuro awo, maguta mana. Kubva kurudzi rwaNafutari, Kedheshi muGarirea, guta routiziro rouya anenge apomerwa mhosva yokuponda munhu, Hamoti, Dhori neKaritani, pamwe chete namafuro awo, maguta matatu. Maguta ose emhuri dzavaGerishoni akanga ari gumi namatatu pamwe chete namafuro awo. Dzimba dzavaMerari vakasara vaRevhi vakapiwa kubva kurudzi rwaZebhuruni, Jokineami, Katira, Dhimina neNaharari, pamwe chete namafuro awo, maguta mana. Kubva kurudzi rwaRubheni, Bhezeri, Jahazi, Kedhemoti neMefaati, pamwe chete namafuro awo, maguta mana. Kubva kurudzi rwaGadhi, Ramoti muGireadhi, guta routiziro rouya anenge apomerwa mhosva yokuuraya munhu, Heshibhoni neJazeri, pamwe chete namafuro awo, maguta mana pamwe chete. Maguta ose akanga agoverwa dzimba dzavaMerari avo vakanga vari vaRevhi vakasara akanga ari gumi namaviri. Maguta avaRevhi munyika yaiva yavaIsraeri aiva makumi mana namasere pamwe chete namafuro awo. Rimwe nerimwe ramaguta aya rakanga rakapoteredzwa namafuro. Ndizvo zvakanga zvakaita maguta ose aya. Saka Jehovha akapa vaIsraeri nyika yose yaakanga apika kuti achapa madzitateguru avo ikava yavo, vakagara mairi. Jehovha akavapa zororo kumativi ose sezvaakanga apikira madzitateguru avo. Hapana kana muvengi wavo mumwe chete akamira pamberi pavo. Jehovha akaisa vavengi vavo vose mumaoko mavo. Hakuna kana chinhu chimwe chete zvacho chezvinhu zvakanaka zvakanga zvavimbiswa naJehovha kuimba yaIsraeri chakakona. Zvose zvakazadziswa.